Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 2nd, 2019, and this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On the Diaspora Forum this evening, we are talking about the assistance being given to Zimbabweans back home by those living in the diaspora.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet at www.voazimbabwe.com and at www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on the Diaspora Forum, we are talking about challenges faced by Zimbabweans and the help they are getting from relatives and friends living in the diaspora.
Most Zimbabweans are facing challenges in purchasing various goods, including food, medicine, agricultural inputs, and others, amid an economic crisis fueled by cash shortages.
Indications are that some of them are now depending on those living in the diaspora who send home millions of dollars in remittances.
How are Zimbabweans living in the diaspora helping relatives back home while taking care of themselves, their own financial needs?
Yabambe Zulukandaba lingalithola njani kumbe khona ngapho elikhona liyenzana kwamanje singazi thina khona ngapha siyabona ukuthi songani sokungena umqando kodwa ke hayi singazana kulesigudumezi ke namhlanje. Ku Diaspora Forum lamhla ke sixoxa ngokuthi lapha abahlala emazweni atshiyeneyo kambe banceda njani labo abaseZimbabwe. Sifuna ukuzwa ngani ukuthi lincedwa ngani ngabantu abahlala ngapha njalo nxa belinceda balinikani. Sizokuthiwa ke imali ke lokho ingekho kuzobuya ke ukuthenga ukudla lento ezinjalo sizokuthiwa ke kuyahlupha okunye okumangalisayo. Kuzobuya ke kathesi kulale mithi ukuthi nxa umuntu egula pho uncedwa mbani. Kuzobuya ezokulima kambe inhlanyelo ukuthengelwe mbani lento ezifanayo ezinjalo. Siyabona ukuthi abantu abahlala emazweni banceda kakhulu abangani lesihlobo ngoba bahambisa imali eningi okunye okumangalisayo, millions of dollars sibili ngenyanga. So sifuna ukuzwa ukuthi kambe lina elihlala ediaspora liphila njani njengoba ke kuyabe kumele ukuthi lanilungise okwenu ngapha ngekhaya. So ke kunjalo ke Marvelous.
Aiwa kuneyo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi pano pa Diaspora Forum tiri kutarisa isu kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kubatsira sei vari munyika pari zvino uyezve kuti ivo vari kurarama sei kwavari ikoko. Tinoona pari zvino zvirinhu zviri kushayikwa, mari iri kushayikwa uyezve tambenge takanzwa kuti iko cash yanga isiri kufamba zvakanaka asi tazonzwa kuti bhanga guru remunyika reReserve Bank razokwanisa kunge richidzora kuti maiko cash agents aite basa asi vakaisa ma restrictions saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti vanhu vari kuzvigona sei. Uyezve panguva iyo nezuro takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachipa ivo waro hweupfumi hwenyika nezuro muparamende. Tikaona zvakare vadare vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachibuda muparamende vachiti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika. Saka pindai muchirongwa muchitiudza kuti kwamuri ikoko muri kuzvigona sei. Tinoona kuti wava mwaka wekurima uyezve pari zvino zvekurimisa zvacho zviri kushayikwa munyika uyezve mari yacho ikeshi chaiyo yekuti vanhu vatenge mbeu nezvimwewo zviri kunzi izvo iri kushayikwa uyezve zviri kudhura. Muzvipatara mushonga haimo, vamwe vari kutoita kuti vanotumira hama dzavo kubva kwavanogara vachitumira mishonga ikoko vachiendesa kumusha. Saka pindai muchirongwa tichionesana. Pari zvino zvakare nhasi taona vana chiremba vachiramwa mabasa vaenderera mberi vachiramwa mabasa vana chiremba vechidiki vachiti ivo havasi kufara nemuhoro wavari kupiwa uyezve vacharamba vachienderera nekuratidzira kwavo kusvika hurumende yanzwa zvichemo zvavo. Asi pari zvino tine mutori wedu wenhau ari ikoko kuZimbabwe, Blessing Zulu ari muHarare pari zvino uyezve mangwana achange iye aine hurukuro papo vachange vanenge vari kutarisa ivo kuti zvii zvingaitwe munyika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ichange iri kuitirwa kumono mutapa hotel na 6 p.m. kusvika na 8 p.m. pachange paine vanyarikani vakati wandei asi regai tinzwe kubva kuna Blessing Zulu kuti chirongwa ichi chichafamba sei. Let's take a listen to what Blessing Zulu has to say about his meeting tomorrow.
Vateereri, sangana ineni Blessing Zulu pa monomtapa Crown Plaza Hotel Mangwana kubva na 6 maneru kusvika na 8. Tichange tichiita hurukuro yakanangana nemamiriro akaita zvinhu munyika uye kuti Zimbabwe ingatora gwara ripi kana kuti State of the Nation, which way Zimbabwe. Vadare vedu vanenge vachisanganisira vaJob Scala veMDC, Amai Linda Masarira Kaingidza veLead, Vapo Mangwana veZanu PF uye Nyanzvi Myadze zveupfumi Dr. Prosper Chitambara. Musakanganwe kuuya kuchirongwa ichi Mangwana apo Studio 7 inenge yakabatana neMedia Center. Munokwanisawo kuona zvatinenge tichikurukura padande mutande reFacebook paVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7.
Aiwa muri kuzvinzwira apo mutori wedu wenhau Blessing Zulu ari kutaura iye kuti Mangwana pachave paine hurukuro guru ichange iri kuitwa muHarare kumonomutapa uyezve vanopinda munenge muri kupinda pachena saka na 6 o'clock kusvika na 8 o'clock musakanganwe nyanya vari muHarare kana vari kunze kana muchikwanisa kupinda muHarare Mangwana pachange paine State of the Nation, which way Zimbabwe uyezve pane vanyarikani varipo vanobva kubato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa vaJob Scala pane zvakare vapo Mangwana veZanu PF pana amai Linda Masarira Kaingiza vebato reLead nenyanzvi mune zveupfumi vaProsper Chitambara vachange vari ipapo vachibatana nesangano reMedia Center naBlessing Zulu muhurukuro iyoyi saka vari kuti huyai muri kukokwa ikoko. Blessing Zulu aita zvakare hurukuro nemutungamiri weMD Vanelson Chamisa achivunza iye maonero avo zvakaturwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa neZuro muState of the Nation address yavakaita regai tinzwe akavabvunza zvakare kuti konyaya yenaurirano yakamira sei nekuti vazhinji nyanya vari kunze kwenyika vari kuchema chema vachiti vari kutarisa ivo zviri kuitika munyika uyezve kunyangwe vari kuda kudzokera kunyika zvinhu hasvati zvagadzikana saka regai tinzwe kuti vachamisa vati chii.
Andina chandakaona ndaizama kuona zvikuru asi hapana chinooneka nekuti kuti uone panofanira kunge pane chiripo hapana mashoko akataurwa akaturwa acho yange achingova mhepo yoga yoga taitarisira kuti ka panotaurwawo nyaya dzekuti mamiriro ekunze emunyika akamira sei nyaya dzezveutano nyaya dzezveupfumi vanhu vari kushupika mazupuko vanhu vari kuita kunge vari muutapwa mararamiro avari kuita zvokufambisa zviri kunetsa hakuna magetsi hakuna mvura fees dziri kunetsa mari hakuna mumabhengi vanhu iki zvinovavharirwa eco cash dambudziko riri kuramba richiwanda muminda umu hakuna chiri kubuda nokuti hakuna zvokurimisa hakuna zvikwanisiro munharaunda umu mwaka wauya uyu mbeu hakuna hakuna chirikwanisiro chinoita kunge zviripo vanhu vari kubatwa chibharo maabductions hubhinya neutororo tiri kuona huri kuuya huchikwira hatimbonzi mashoko akataurwa ipapo kuti kozvi zviri kumboitika vanombozoonawo sei vana vadzamara vasati vawanikwa vana magombei onai zvakaitwa vana gonyeti vakazvambaradzwa vatungamiri vemudisi vakasiyana siyana vanotorwa mudzimba vari kumadistricts kumaprovince vachizvambaradzwa veopposition vemacivic groups hatina kunzwa kuti iyewo samunangagwa mutungamiri werimwe bato rinova guru munyika reZanu PF anomboti chii isu takataura maonero edu kuti zvinhu zvakadai hazvina kunaka uye hatiwirani nazvo hazvibvumidzwi iye anoti chii sezvo ariye ari kutungamirira mauto nemapurisa vanova nekodzero pamutemo wenyika kuti uchengetedze vanhu kutanga ndechekuti isu takataura kudhara kuti tine urongwa hwakakwana our smart agenda inova inotaura kunyaya yematungamiriro wenyika inotaura kunyaya yeupfumi hwenyika inotaura kunyaya yezvedzidzo zvipatara utano hwevanhu vanhu magariro evanhu mapensioners tine programu iyo kuudza mwana kupedzisira tanzwa kutotaura kudoimba kutopopota kuti dei zvanzwika kutodemonstrator makaona ma demonstrations edanga achibhanwa asi takutoronga futi mamaitiro kuti tirambe tichitaura nemutauriro unoita kuti nzwike tazvitaura kuma international platforms tazvitaura muno munyika kuti ataura kumachurch tataura kumagwere dzakasiyana siyana kuti nyaya iyi inge ichisama kugadziriswa hapana chiri kunyatsobuda isu muonero wedu ndokuti nyika kuti ibude munyanga dzamushore muutapwa mairi mumachakwi enhamo airi muchamutava nhava chaonekwa nemunhu wese panotongoda chete kubuda pachena kuti ngatipana nei mazano zvikomo zvinopanana mute zvanza zvinogezana moto unogokedzanwa injere moto dzinogokedzanwa kwete kungoita mbimbi ndogazano ndoga akaonekwa nejira akasipisa jira masisi ndozvatikutaura kuna Munangagwa kuti ngatione sei tiunganidze nekuwerengedza pfungwa huni imwe haiko dzisadza totoda nesvinga kuti nyika ifambe ichienda mberi.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vachitaura ivo pamusoro pemashoko akaturwa naMunangagwa neZuro kuState of the Nation address yavakaita kuParamende.
Zuro kandaba ke lingalitshona njani vesengilikhulumisile uKemisi Mzola Dube uti litshona njani basakazi abahle sikahle kakhulu ke mfoka Mzola singazi wena uJimmy Mangena la uyasibingelela lapha uNjabulise Mguni kuzobuya njalo uPriscilla Nkoma Nkoma uthi good evening basazi kunjani lapho khona khona ngapho sifisa ukuthi listele khona ngapho ukuthi nxa uhlala ediaspora kambe wokubonayo kusenzakala kuyini nxa ukugangela ekhaya umuntu omncedisa khona ngale khaya ngumuntu ongabe njani so sifuna ukuzwa ngani ke thina asifuna ukuthi sikhulume sifisa ukuthi lina likhulume Nesisa Dube uthi yebo lijona njani basakazi kuzobuya njalo ukuthambisa nqamlilo ukuthi ngikhona lami esitikini so ke lingakhohlwa ukuthi siku-VOA Studio 7 VOA Shona naku-VOA Ndebele ngama-Facebook pages ethu lawa ngibone ke esikhiweni ukuthi kungabe kuhamba njani njalo ukuthi silabantu abakuthiwa ngobani uCharity Ngwenya uthi linjani basakazi Charity siyaphila singazi wena kuzobuya ke u-3D Dube uthi basakazi bethu abahle ngiyabingelela lathi siyakubingelela lapho khona khona ngapho so usitheli nxa uhlala ediaspora ukuthi kambe ubhekane lani siyeza ukuthi ekhaya ngale akula mali into ezinjalo nxa uhlala ke ngapha ediaspora pho abantu ngale khaya ubanceda ngani ubanikani sifuna ukuzwa sibili ukuthi likulandise linangwenu hatshi ukuthi thina sikulandise lapha kunjalo ke Marvelous
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai uyezve tichange tiri kukwazisa ipo pano sekunzwa kwamuri kuita nhasi tiri kutarisa isu zviri kusangana nevanogara mudiaspora uyezve kuti muri kuzvigona sei matambudziko amuri kutarisana nawo kutumidzira mari kumusha uyezve nezvimwe zvakadaro asi ndiri kunzwa kuti munyarikani wedu wekutanga vaRichard Moyo varipo halo vamoyo
makadiko tete nemhuri yose yeZimbabwe gaitwa semanera nakanaka
aiwa tiri wadiva moyo imi muri kuSouth Africa uko kwakamira sei tichitarira zviri kuitika munyika pari zvino tinoona kune dambudziko rekushayikwa kwemari nezvimwewo muri kuzvigona sei
ya iro ragara riri dambudziko tete vangu inhau yakabvira kudhara tiri mukati menzvimbo ine diaspora tagara tiri vanhu vanotobatsira kumusha nguva dzose tingangoti upi vakati vane makore akangoti wandi vachibatsira kumusha nokuti kubatsira kumusha ndiyo zano rinoita vanhu vakawanda nekuti kana pasi tisingagoni kuvabatsira hakuna chingaita nekuti ndokunotobva zvose mushonga zvose chingava chikafu kana chii chose chakakosha zvinobva kuno nenhaya yekuti munongozoonawo mukati menyika yekwedu zvinhu zviriko hazvitengeki ende idambudziko hombe futi apa vana vechikoro chikafu kumabhodhingi chinonga chibva zvekuno chiendesa mwedzi nemwedzi saka zvinhu zvino zviri kunetsa vanhu vakawanda asi nenyasha dzajehovha mwari vanhu vari kuzama chose nepavanogura napo endisi zvimwe zvimwe zvatinongokurudzirawo sesu tine hama dzakawanda vabereki vana vamwewo nanatete kuzoti vabatsiri nyeti kana tikasavabatsira hakuna ungagona vabatsira nyaya yekuti mari yacho vamwe vanoseenza mari yacho haibatsiri chinhu saka zvimwe zvimwe zvinotambudza asi da kukudza vamwe sekuti mhuri yese yezimbabwe inogara kunyanyai musouth africa munomo zuva nezuva tinoona mabhazi achibuda makombo achibuda vachibatsira hama dzavo saka zvimwe zvimwe zvakakosha izvozvo zvanobva vachiti asi dambudziko rimwe hakunetsa renyaya yenhingi yeecocashi yatanzwa kuti haichabvumidzwe ende iriyo nhau ive imwe nzira futi yatiri kubatsira nayo kutumira futi na yomari kumba saka soo tikatu wari mwidambu ziku wakura zikuru
tiri papo rigei tukubate imuromo kuti tanzu kwa kuti paso pera zwana nasi banga gurure nyika rati iro razo visa mutemo yoyo wanga wakasunga iko kesha asi vari kuti muna ugone kukesha out maria kati one day asi batai makadaro tichadzoka kwa muri timbo kwa savari pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona pana Courtney Mepi koti ari pano Samuel Danisa Mpofu vari pana pa Obet Obet ari pano Majambe ari pano ari kuti good speech Mr. President Elizabeth Gwagwara ari kuti vari pano Godfrey Mupamba ari kuti I'm watching you from Zimbabwe Thomas Matamba Nadzo ari kuti maswera sei kana muchida kufonerwa tipei number dzenyu makaisa zvakare ma code numbers enyu saka nyaya iri pano ndeye kuti vari ku diaspora zvizvarwa zveZimbabwe muri kuzvigona sei kuti kwamuri kugara ikoko muwane kurara mararamo yakanaka muchizobatsira zvakare muZimbabwe tichitarisa matambudziko ari kusangana nevazhinji batai makadaro vamoyo
yes lo baba ke uEd Ndebele uti ngibukele ngise Dark City kobulawayo kuzobuya ke uDeka Ab uti how are you ngise Cyprus siyabonga kakhulu kunjani kona ngapho ke Cyprus mfowethu Thomas Matamba Nadzo uti good evening how are you Thomas and then we've got 3D uti basakazi bethu siyalibingelela njalo kuzobuya ke uWili uti zwakawoma chaizo kuzobuya ke uCredit Thuli Nozi uti ke kunzima hayi hayi kancane ngabazali bethu abasekhaya baba Richard Moyo nxa sukhangela sibili ngokwenzakala khona ngale ke eZimbabwe wena ngokwakho uncedisa njani abazali bakho labanawakho
ya no the thing ikhulumile ngithi yangi yazama ngendlela yonke engizama khona wabona kunzi vele khona kunzima vele njengabe ngincedisa abazali nalapha ngincedisa futhi lapha ngithatha khona kuma mazala so kuyinzima kuti masi lana wonke umuntu ukhangela wena kuthi umuyenzele even nami ngifuna ukuthi ngiphushe ngiyenze le family yami so sazi ukuthi abaningi bethu masi even sometimes uthole siyahluleka even ukwakha imizi yethu hayi kuthi asikhoni ukwakha mara ngendaba yokusupporta ifamily umndeni i-overload le ngikuthi mhlawumbe usupporta abantu bayi abafika 15 kuthi mako bathi esibhedlela lapha kufuna kubhadalwa ibhili wathi kulala ezibhedlela njenge last year o brother wami ngi alandela mina wagula so ilanga leli one webhadala $6 so wathi I said almost inyanga yonke lapho so imali siyikhipha ibe imali ningi and so izifana lezo vele zihlunga kakhulu kunabantu abaningi ayikuthi mina ngi one kunabantu abaningi vele ngamhle imali lana egol uya eSouth Africa uya badala rent abantu wana sinabo every month cha badalela isikolo nekhethe even ukudla so indifale even asekhaya kufuna bafuna izifa lezo so mara siyazama uzothini angithi uzothini abantu basezimbo bayazama even uma ufika laphaya ema cross border lapha ema river starter every day ama weekend abantu bayaphathisa izinto siyakhamba lapha ekhaya bayathumela abazali babo so iyo into bayizamayo leyo so hiyo into ngingathanda ukujabulela abantu baseZimbabwe ukuthi into leyo abazange balahle imindeni yabo ngenxeka ukuthi sihlala duze naseZimbabwe so abantu baningi bayazama lapha abanye bayaphathisa ngomalayisha bayenzele phana leso so kuvele kuhlungu vele
abanye
uthothi bayalimala basakhona ukuthi bayenzeni even omunye even ukuthenga uzinga izimbahla zakhe angeke akhone even masikhangela nje imali ayisasebenzi kangako even 100 rand ukuthenga i-2kg bathi i-35 bond and uthothi lapho uthinyo i-60 bond so wawonti se abantu baningi sisebenzela mahala mara
siyakuzwa kakhulu ke bawomoyo sibongele kakhulu ungathina kusasa so what we were saying is that people generally who are living the diaspora can't even do their own things like building their own houses upgrading themselves and so forth so he says they're helping a lot back home and that's very difficult so then I think we've got a caller kunjani ncimane
hello
kunjani baba
hello tumsawara nani
ma patfone mashentro Zimbabwe
ehe kwakadi ku mashentro asidzikisa i volume bijana mukoma patfone
all right
ehe
kuno kutoina zvako nhamo ndiyo yakaekukira kwezvini
kwakamira sei panyaya yeikokeshi
Zvino zvadaiti uno kana vachifunga kuda kubatsira vana veZimbabwe. Ngavati kutenga necash kwakudhura. Kutenga nekokesh kwechipa. Mari imbomira kutengeswa. Nekuti munhu wese akazoti shuga inotengwa necash ni $30. Ozvaimbi nekokesh atiswai $12 kana $15. Hapana munhu anoda cash. Zvinodzikisa kutengeswa kwemari. Nekuti kutengeswa kwemari kunonakidza vanhu vari kuita mabhizinesi ekutengesa mari mutaoni. Asisi kuti kumisha kunoko ndisinaomera usvika papoindi yekupedzisira nokuti chese chawaita munhu awasenzira anongoti ndimuisire kokeshe iko keshe china pauri kunotenga ishandi hapana masira unokwanisa kuita kana kuti muise pesenteji haabvumi anongoti ndikwana mari sina pesenteji saka ngavaise zvinhu zvamapurizi yekuti iko keshe swipe yachipa keshe ove yadhura zvokuti hakuna munhu anokwanisa kuida izvozvinhu mari iwanike mumabhengi ikikarai mari yakudhura itenga shuga $30 yaupenda $12 hapa munhu angabuda mari atoisiya.
Saka imimi muri kurarama sei zuva nezuva, mune hama were dziri kunze kwenyika dzinokubatsirai?
Isu tine hama dziri kunze dzakatotiwande, but hakuna kana wana akambotumira shuga kana wana kana kutofonera munhu adairo pesangu every week anenge achichinja nhambo kuti pezosambati takakaudoroa zvinhu zvachina handizvikunde ubosi anenge achindakaomerwa unozomuwana kahwana chipe muna December.
Aiwa mashoko makukutu amataura nekuti teichida kumbonyatsonzwa kuti mimi fanike mataura kuti muri kugara kumamisha kwamuri. Saka pabasa ramuri kuita muri kubata mari yakaita sei uyezve munoda mari yakadii kuti murarame mwedzi nemwedzi?
Basa ratiri kubata basa racho hakuna ndivakati unongochikushandiswa nemunhu anokuchajira mari ako haukwanisi kuudza munhu ndira mari yekuti asi iye ndiyandokuzoti ndikupa mari yekuti unotogoda hapana zvokuita imwe nguva anogoda kuita 3 days yakuti usenzere mari inotenga $2,500 but hapana zvokuita nokuti mhuri inenge ichida kudya nenguva utongodiwo zviripo simba mukaka but unosvika kukuchisenza musenzero wakadaro usondorese unosenzera kutenga katengera zvemafuta munhu andochaja mari yaanoda saka tarisa kuti wangochienda kumari icho muminda meunokorora unokorera zvibageni zvevanhu ibazi $5 per day ikugeshi wofunga $5 per day ikugeshi mari une 57 anoshaya zvokuti ungadii hapana.
Aiwa, pane vari kukubhigai hanzi Good Remarks Mukoma Patrick na Obet Majambe ari pano paFacebook page yedu yeshona. Meno kana muine zvimwe zvamuri kuda kutaura Mukoma Patrick?
Ndozvinhu zvandaa ndichitonyona kukumbira izvo ndekukumi nekusivisa vachamisa kuti aiwa isusu kudiko zvedu kumakumisha kunoko hatina sapoti inodzoka kumushe takasimba asi nyaya yechikodzo tinoina kuvhundutsirwa sezvakafanana neni pake zvakuri chizita example pandiri amai angu akapisirwa imba pamusara pangu ndisuspect asi handira kubvira ndaone kwatiriwa asi ndega ndaiziva musangano ndosapota asi vakapisirwa imba hakuna kwandichadzisa ndakafunga kudzokeraizvo ndakapisirwa imba yamai angu ndikandopara mhosva imhosva yandakandopara yandikandozoripa nekuvavakira imba yavo yapiswa pamusana pangu saka ndinoti isusu dai zvaikwanisika vambofambawo vachiuya kumisha vachiadresa vanhu nokuti vanhu vakapota vachiuya vachiadresa vanhu kana vanoshika bhozi machichini anotenga kumisha kuno machichini masabhu saka vakapota vachiuya munguva anowararani 68 mumwe anogona tadza kusvika asi agoteerera ari mumwe mubadeni kana kuteerera ari mumba make asi anenge aita zvinhuoti zvinhuzvinhuzvi zvekuti saka nesaino vakazouyawo anozouya urozivo vanhu vanopedzisira vane zviidi but kana vasingauye manje vanoomesera isusu nhengo dzavo tinenge tiri kunokuvashoma nekuti ndisinenge tiri patai asi vakapota achiuya manje tinowanda vanopedzisira uya akawanda topedzisa tasimba taane chifungo chimwe chetisi hazi yavhundutsirwa zvino kana vasingauye manje vanoparita isusu vashoma ngavafambowo vachiadresa vanhu varegere kupendera mumatauro chedu kuti kumusha kunoku tiri kuita vanhu vakawanda but vamwe vanotoata iyo vamweiwo mapati enyama yedu asingabvufambo uri kuzoadresa vanhu mapati aiwo saka zvinenge zvangomeseresavasho munopedzisira vakuita nge vanhu vanotenga kusapota pati muvashomoranei vasingauyiwo kumusha kwachino saka ndochikumbiro chatinacho kuti ngavafambowo ezvine zvimaeshe narara hakuna tozvikuzizevei but kumbofambowo shete vachiudzawo vanhu kuti pamusangano edu wakamira zvakadai nokuti isu sinotaura kuti imo tetero shamwari dzedu but zvinozvo tikoiwo vatungamiri wenyu vasingauye sevanongotaura muHarare yedu.
Aiwa, tinotenda Mukoma Patrick, muve nezuva rakanaka. Bye-bye. We have Mukoma Patrick there who is just telling me that he's in the rural area, and he's saying that he wants the MDC, especially Mr. Chamisa himself, to also start going to the rural areas, because he says although his mother's house was burnt because he supports the opposition, he still wants them to come and address people in the rural areas.
Yes, Loba, wala pecumen. What is this? What is Loba? Mfoit, unjani kuna pecumen?
Right, mina unjani, baba.
Nyapila, mkuma lwa, masogu.
Masuwa.
Ye, akutsho manje ukuthi kambe abantu baphila njani eZimbabwe njalo bancediswa njani ngabantu base diaspora.
Ndoda eZimbabwe lapha kulo kunzima okukhulu kakhulu. Into emangalisayo ukuthi nje nxa abakhulu bethu laba ama-president bephuma ngale the first thing besiya-addressa khona le diaspora, I'm addressing people from diaspora forum from Zimbabwe. Nabana abantu babathanda nje ngoba bezama ukuthi balethe kuyimadlanyana okufika khona ngale mazweni. But bona the infringing their rights, bayabathathela ama rights abo ngokuthi bavote nabana abantu abafuni. Kodwa ibo ababamba umnotho welizwe. Okwamanje ungabona ukwenzakala ekhaya ungenasihlobo esisebenza emazweni. Usenkingeni enkulu kakhulu baba. Ukuzithola ukudla kufuze kuphume egoli. Ukuzithola ukudla kufuze kube UK. However, abantu bona lo baba kuzisisi bakuzisisa ma kuyukuthi bona bafuna ukugaina from those people. Apha eZimbabwe iphilisi ngikwalo baba sibili biza amanye amagama ongazi wabona ukuze umuntu abe le philisi lokunatha ukuthi anathi iphilisi.
I-anadini lona ngikwalo.
Lona impanadini baba ukuthi yimalini ngabe kuthiwa khona ngiyakwanisa ukuthi ngeke ngikuthathele ngikuthumezele nje ama-screenshots ukuthi mina umamami ubulawa yithukela thenga amaphilisi at 500 and something every month. So abasincedayo ngabantwana basediaspora. Imagine ukuthi wena ugogo phakathi khona lo sedinga with the same medication every month, calculate that 500 and something dollars for the next 12 months ukuze aphile inyako eyi-1. Yalufuna mali
kunzima lapha.
Yabona, so sisenkingeni enkulu kakhulu into zonke zisikhangele diaspora. Labona ngokwabo vele bakhangele khona le diaspora ngoba belatshwa khonani. Akula muntu ongakhangelanga idiaspora. Ungagulwa lapho akutholakali muntu. Bonke bayabaleka baye diaspora. Kathesi sizithi umkhulu omunye useChina, umkhulu omunye ungaphi, omunye ufele khona ngale. Lapho akuselizweni lokuhlala, it's like habitation i-area uphongukuhlalela, hhawu uphuzanga ube lolunye luthole enzayo. Yikubona sihawula silamba uyazi. Imali zakhona ama-ecocash avalwa. But if you look at it, ama-filling station wona ngwawo, you athwala imali eziningi. Uthola phela amabheki sole kutshela ukuthi i-filling station ngayivumela umuntu othenga nge-ecocash. Imali leyana baphinde bayispine futhi the same amount yonana egcela ama-secure. But who can use that filling station other than bona abakhulu? So into esiyenzayo sile crisis ye-leadership, sile crisis ento eziningi, sile crisis ye-economy. Angikwazi ukuthi khonapho kufunakala bani unganceda abantu bezimbabwe.
Pho kuya phambili kwenziwani mazuku?
Ukuthi
phambili nxa kuyiwa phambili kwenziwani ngodubo lolo?
Uyazi udubo lolo ukuthi siye phambili sibili. Mina ngibona ukubona kwami kufuna nje ukuthi sithi ngoba ine-political arena sibili. Lapho eZimbabwe akuphumeleli lutho la. So ufuna njeni uNkulunkulu ukuthi mhlawumbena angayeke ethi iy'nhliziyo zabantu ngoba lo udonsela le, lo udonsela le, lo udonsela le. Emveni kwalokho omunye udonsela le, omunye udonsela le, kuphekwa enye indiza engemuva esingayaziyo ngoba loba singazi sithi simelele ukuthi laba bafe kumbe bakhule baphume. Imbiza ephekwayo yabantwana bakhona there will be more harder than laba abaphumileyo. So sokufuna ukuthi uNkulunkulu nje abayeke thisa inhliziyo zabantu lezi mhlawumbe bazifisa ukuthi mathi sithi thina ukubusa umuntu kujoni ikuba namandla kumbe ikubona abantwana bakho bejabula. Abanye bakubona ukuthi kuba namandla uthiwa khona upresident ufly up and down yikho ukuba ngupresident. But abanye bakubona ukuthi abantwana bakho bavuze babe lokudla yikuthiwa yikubusa. Manje kuba nomehluko khonapho. Abanye abakuboni-ke khonokho esikudingayo thina ukuthi khona kube lokudla ematafuleni abantwana.
Ya, kukanya kulo dubo sibile masuku baba, sibongile kakhulu. Okay, Papa, so that is Mr. Masuku is in Zimbabwe. He says if you don't have a relative living in the diaspora, you are in a very big fix. So he says, for example, his mother is diabetic and she has to buy some tablets, $500 a month. So he says it's very difficult to get hold of that kind of cash. So he says everyone is looking for people in the diaspora for something. He says you are looking for food, you have to call them or they send you something. If you are looking for drugs, you have to do the same thing. And then he put an example of the vice president, Constantino Chiwenga, who is in China. He says, for example, look at the gentleman, he's right down there. And in Zimbabwe, the hospitals are almost collapsing. So all those the kind of things.
I think they're sharing the same sentiments. Even Patrick said that when I asked him, do you have relatives in the diaspora? He said, yes, but they continually change their numbers because, you know, they are also struggling to survive.
Yeah.
So we only get to see them at Christmas. So I guess, you know, he understands that although he has relatives, if he tries to call them, he can't get through because they're also trying to survive. But hello, caller. Hello, caller.
Yebo mama lijani.
Oh, siyaphila mfowethu kunjani?
Ngikhona tube kunjani?
Ngiyaphila, ngikhuluma lo wani mfoni.
Ukhuluma lo mfowethu lo ohlala industry side, lo ngake ngani phone la kudala sekulesikhathi but nyathi zama ukuthi mfoni kangenye.
Ah, mina ngicela nginqeso wageuka phela. Phela ugeuka kwenzakala mfowethu.
Hayi, mina kangidingi okuningi lapha dube nje ngikhuluma nje into encane kuphela uyabona.
Ngikhuluma mfowethu.
Into ezimbi lapha eZimbabwe la.
Ngikhuluma mfowethu.
Izinto zimbi sivili vele ubuthongo kabulaleki ungathi uyalala ukuthi uyavuke ekuseni kutana yacabanga zabambelana ebusuku uyaphaphama ukuthi sekuphile kungakazi ngoba izinto vele kazibambeki mina kangilayo umuntu osediaspora khona ngapho mina ngizihlalele khonapha industry side kasikholi lutho industry side lugebhezi akula lutho akwenziwa lutho la
so labelisenzani khonapha emandasi
Isipho kuhlala nje manje ihlezi lekhiwa lwanele lanzisa lapha engandisebenzela imayadini khona ngale. Kanti sinawo sesihlezi lapha nalo lihlezi. Liyapho kube lidobha laphana nalaphana.
Liyaba lidobhani khonapha.
Okunjengako ililo mgodi wemayini esifela bhusi ngapho.
Yikho lapha lidobha khona okuncane. Kodwa-ke
into ngithe ngiyakhana namhla bangithumezela imeseji abantu belokhu zeli be-econeti. But bona as from December 1st to December, imali yangikhona sekufana ngiyibhatalelwa lelithiwa i-Ecosowat funeral cover, you see, 5,000. Mina 5,000 le vele angaze ngiyibambe ezandleni zami.
Awu, uza kuyinuke not ka-1 ye?
Vele angaze ngiyibambe. Lokho kwakuyilama-youth wona leyo mbe ngayibamba khona phela ngisuthe le mali kagono leyana mali okuzeni amabhiliyoni nama-trilliyoni.
Kunzima mpofu.
Manje kathesi impuphu yona uthi udla isithwala khonapha.
So ibhodo manje utshila njani khonapho mnumzana?
Isithwala impuphu yodwa ngangile $100 fine yethenga i-10 kg ithenga nge-$50 something the $60 something.
Akubatshele sibila kowethula inhliziyo yakho sibili namhlanje utshele laba bantu abakuzayo.
Khonapho kuyabe kungena thukela. $200 yaleyo kuyabe kungela nyama $200 yaleyo kuyabe kungela amafutha okupheka $200 yaleyo manje kusasa ndiza kuya sekufana niyejoja phela
pho manje akusitshele sibili ukuthi wena nxa liphuma ilanga lisiyatshona imali uyabuyithethela
ngihamba ngihluphane naye nalubaba engihlala naye khonapho ukuthi akuncede phela laphana laphana la ukuthi mbe lokhu evuka sithi mina ngicela lokuyana ngicela lokuyana la uzezathi kathi wena inyanga zonke uhlala uphela kathi awula planning
abantwana-ke baba mpofu
konke vele kunzima dube uyazini kuteleso uyazini izinto azinangakuhle kuleli lizwe leli uyabona irodide yayingcono kakhulu
So manje
ngiyakuphithela abanye isikhathi kodwa dube ngitshela iqiniso lapha eZimbabwe la abantu bathwele nzima la
ye manje pho kulungiswa njani ke mpofu ngamafitshane khonapho
lokhu kakulungiseki ngoba uyazi ukuthi ngoba umuntu nxayezawuthiyana izolo ngizekukhuluma nje izolo esepharlamente ekhuluma ekukhuluma wakho into ade ezikhuluma nokuzilalela belivele ngingasafisi nokuthi ngimlalele ngoba into akati zvikuruma zvingari zvibodire inganyizvisa ni
haipo
akula antika taikuruma lapana kutombekondisana akula anti ngibondeni engizvile akati ikuruma vele kanzvanga luto ngavhala le radio yami mine kuti kona kona ngilalela into ezinje so ngakungiphathisini
hayi siyakuzwa mpofu inhliziyo ibuhlungu sibili baba silethemba lokuthi ngokuya kwesikhathi enxa kungalunga baba mpofu
but ngokuya kwesikhathi la uthiwe khona ngapho ngamphosela kumbe okuyi $10 kumbe okuyi $10 kuyiyisa khona phela mizotatarika nabanye kuyabe kungcono
a kuzima mpofini shua
kuzima ngake ngayitshela unkomo laye njalo but lokhu engikhangele into engine linalised diaspora ngapha engine lingamphosela inamba yami iyona le engifonele ngayo ngiyabonga Dube
hayi sibonge kakhulu mpofu
libe nobusuku lemi andingapho kusemini kathesi
ye kusemini mpofu
ye thina ngapha kusebusuku sesiyalala so kwesikhathi siyalala singadlanga so funa
ye madoda hayi kunzima mpofu silethemba lokuthi kuzalunga
zamani nani ukuthi liqinise ukuthi silungiselwe ngapho
hayi siyabonga baba sibonge kakhulu mpofu
ngiyabonga.
So that is Mr. Mpofu. His story is very, very, how can I put it? It's a very sad story.
What did he say?
So he says he used to work as a gardener for a certain white guy.
Mm-hmm.
Now, the white guy these days is not even working himself.
Mm-hmm.
So what he does is he goes to him in an industrial area
mm-hmm.
where the two of them sit down and discuss anything. And then at the end of the day, he asks for some bit of money mm-hmm. from him.
Mm-hmm.
To say, can I have a little bit of money to go and give to my parents
mm-hmm.
or to my wife and children?
Mm-hmm.
But he says that money is not there. So this employer, he says, has got a small mine in Filaposi.
Mm-hmm.
And at times he goes there to, you know, dig some bit of gold, pan some bit of gold and so forth. But he says, you know, the situation is really, really difficult. And yesterday he was listening to the State of the Nation address.
Mm-hmm.
But he says he switched off his radio
mm.
because he says Mnanga wasn't talking anything that made any sense to him. Mm-hmm. So he had to just switch off. So he says Rhodesia was far much better than the Zimbabwe that they have today.
Mm.
So he says there's disunity in the country. There's almost everything that is very bad. And he was asking for $10 from me.
I remember, says, I think he was on a show, yes, yeah. where Ntunga and I were at.
He says it's very serious because it doesn't have a cent, back, you know? Yeah.
So. Yeah. I understand that we have our reporter on the ground, Blessing Zulu. We just want to hear from him what his plans are for tomorrow. Hello, Blessing.
Hello, Marvelous. How are you doing?
I'm doing great. Can you tell us about your plans for tomorrow? A lot of people have been following and are saying, okay, where can we go and what are you promising them tomorrow?
Of course, tomorrow we are going to do our last town hall meeting this year. We have been to Chinoy, Masingo, Gwanda, Lupane, Blawayo, and Harare is the last one tomorrow. So the venue is Monumtapa Crown Plaza, and the meeting starts at 6 p.m. sharp. And we will be discussing the state of the nation, which way Zimbabwe, and we have lined up a number of speakers who we think will attract many people. We have Honorable Job Scala from the MDC, led by Mr. Nelson Chamisa. We have Linda Masarira Kaingiza, the president of LEAD. We have Mr. Paul Mangwana of ZANU-PF, he's the Legal Secretary. And we also have economist Dr. Prosper Chitambara of the Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Now, Blessing, tell us a bit about this town hall, maybe in detail. What exactly are you going to be focusing on?
Basically, we will be talking to Zimbabwe. It's actually a discussion forum. We'll look at what President Emmerson Mnangagwa said yesterday and what Mr. Chamisa said. We spoke to him today. And we'll also ask ordinary Zimbabweans what is the way forward, because the country is in crisis. There is an economic crisis, a political crisis. And, you know, I've been meeting a number of Zimbabweans who really want Mr. Chamisa and Mr. Mnangagwa to sit down and talk, and they are saying that that is the only solution. So it's part of finding the solution for Zimbabwe.
Now, Blessing, today's topic is, you know, we are focusing on what the people living in the diaspora are doing for Zimbabweans back home. Give us your, you know, your thoughts on some of these things. How are people surviving in that country? And you, as a person who lives in the diaspora, how do you think people can help them?
Of course, there are many Zimbabweans in the diaspora who have been helping. I've just been reading a story whereby Warriors player Munetsi is said to be paying school fees for about 30 children. Marshall Munetsi actually plays for Stade de Reims in France. He's doing very well there, but he's paying school fees for 30 underprivileged children. So this is what some Zimbabweans in the diaspora are doing. Some are donating. I was just talking to some today who are saying they've donated books to their old schools. Some have donated computers, you know, just to help their former schools. And, of course, the usual, where those who have children in the diaspora are receiving money from World Remit, Mukuru, and, you know, other agencies that are into that business.
Mm-hmm.
Because the situation in Zimbabwe is really bad.
Blessing,
Mukuru, saka mangwana tinenge tiri pamunomutapa hotel apo tiri kukoka munhu wese anoda kuuya kuti anga achiuya kuzotaura ipapo. Tinenge tina ava job scholar, honorable scholar veNDC, vapo mangwana veZANU-PF, Dr. Prosper Chitambara, vanowanyanzvi munyaya dzezveupfumi, uye amai Linda Masarira Kaingidza, vanotungamira ivo rimwe bato rinopikisa rinonzi LEAD. Saka musangano uyu kutanga pamuromutapa Crown Plaza nenguva dza6, uye tinenge tichiri live pavoa Shona, VOA Ndebele nevoa Studio 7 kune avo vari kunze kwenyika vari diaspora vamachataura.
Mm-hmm. Tinoona pari zvino panga paine nyaya yenhaurwa yeEcoCash nezviri kuitika panyaya dzemari. Iwe unogara kuno kudiaspora, chimbonyatsotitsananguro kuti vamwe vakateerera vasiri kunyatsoziva zviri kuitika, kuti chii chiri kuitika panyaya iyoyi yemacashback nezvinhu zvakadai zvekuEconet?
Vamwe vangu vachichema-chema kuti vamwe vanonzi maagents aya eEconet vanga vachitivo kana iwo uchida mari aya mabond notes aya uri musho uchida mari chaiyo chaiyo, vanga vachiti kana uchida kuita inonzi electronic transfer iyayo vanga vachikutibatira nguva mari yakawanda zvikuru. Vamwe vangu vachiti ma40% kuti kana uine $100 yako iri mukadhi rako yeEcoCash handiti uchida mari yemabond notes unenge uchipiwa kana kuti $60 $40 wobata iwo. Saka ndozvazva kuchema-chema vamwe kuti kazhinji vanhu mari dzavari kupiwa dzinenge dziri imomo EcoCash imomo kumabasa kwakasiyana-siyana. Saka kana vava kuda kuenda kundotsvaga mari yekuti ukwire mabhazi nekuti vemakombi vanoramba kuti ubhadhare neEcoCash, vari kutiwo vari kuda mabond notes iri mari chaiyo chaiyo. Nekudaro vanhu vakawanda vari kuti vanga vachirasikirwa nemari. Pamusoro pezvo pane 2% imwe inozobatwa iya yemutero wakapasiswa navamutirimuve. Saka vakawanda vari kuti vari kusara vasina mari, uye vemuzvitoro kubvira zvandauya muswere wese every day unenge uchigona vanhu vachingochinja mapraizi. Saka zvinhu zvakakwira zvakanyanyisa zvekuti handizive kuti vanhu vanongakwanisi kurarama sei.
Aiwa, pakanaka. Taona zvakare Blessing wataura iwe nava Nelson Chamisa nhasi, uye nezuro takaona uchiwanikwa iwe uri kuState of the Nation Address kwanga kuina vaEmerson Munangagwa. Chimbotipa muchidimbo kuti tinoona vazhinji vari diaspora vari kunyora ipo pano pavoa Facebook page pedu, vari kuti zvii zviri kuitika panyaya dzezvematongerwo enyika, zvinhu zvingagadzirisike here nezvauri kuona pari zvino?
Zviri kunetsa ndechekuti varume vaviri ava vanenge vari kuti vari kuedzana masimba kuti angatange kubwaira ndiani nekudaro panenge pasina asiwo kana vachitaura neveruzhinji vari kuti vakagadzirira kuita nhaurirano vamunangagwa vari kuti ivo vakatoumba kare inonzi Poland yaine mamapato evatungamiri venyika vose vakapinda musarudzo nekudaro vari kuti nhaurirano dzatotanga vashamisa vakasununguka kuti vapinde munhaurirano idzodzo asi vashamisa nekune rimwe divi vari kuti aiwa zvekuti vana vamunangagwa pane zvino kutungana kwembudzi vanhu vanofanira kunge vachitaurirana ndivo vashamisa vari kuti vakatokundawo musarudzo kunyange hazvo rakati vanga vasina umbowo saka vashamisa vari kuti ivo munhu wavanoda kutaurirana naye ndivamunangagwa vachiti havaone chinobatsira panhaurirano dzepoland dzavari kuti idzo dziri kuitwa nevanhu vagara vanowirirana kudhara panofanira kuitwa nhaurirano pakati pavo ivo navamunangagwa asi nyaya iri kunetsa ndeyekuti ndiani achaenda kunosungurira dare kana kuti bhero panakadzi handichimona makonzo anenge achiti ini ndini ndinokwanisa kuzviita kadzi akauya ndinobudai ndogobudai ndogorova kumfu ndozotii asi panenge pachida munhu anozonosungurira dare kana kuti bhero panakadzi kana kadzi yauya vanhu vese vanenge vakutya saka ndo pane matambudziko kuti pavarume vaviri ava hapana chiri kunyatsobuda panyaya dzekuti vagare pasi uye kuti nharurano dzacho dzinenge dzichinyatsofanira kuti dziite sei chaizvo
haiwa Blessing chingotaura kekupedzisira kuti what time and ifree of charge here uyezve munhu anofanira kuuya nechinhu here paanouya kumusangano wenyu wamangwana uchaitirwa kupi tisati tati yedu muchienda
hongu tataura paya kuti musangano wedu uitirwa kumonomtapa Crown Plaza nenguva dza6 mangwana vanhu vese vakasununguka kunge vachiuya tichitaura nekuti hongu tine vatiri kuti vatauri kana kuti vadare vanenge varipo ipapa apa asi vanhu vese tinenge tichauti tinzwe pfungwa dzevanhu kunyanya kuti vari kuonawo sei mamiriro akaita zvinhu zvezimbabwe uye zvikagadziriswa sei saka tomorrow everyone is free to come you are not saying anything you just have to come and we are of course going to discuss the state of the nation which way Zimbabwe it's at Crown Plaza, Monomtapa Hotel near Harare Gardens, and it starts at exactly 6 p.m. tomorrow.
Thank you very, very much, Blessing Zulu, our reporter on the ground.
Thank you. Thank you so much, Blessing. So we've got Precious Nyembezi Masuku says, Isimo sibuhlungu ekhaya abantu benkosi. Bengisekhaya kule nyanga ephelileyo. Ngendlela izinto ezikhona ngizibuze ukuthi laba abahola $400 kusiya ku-600 bond. Baseva kanjani ngoba kunzima sure kunyongomangalisayo uyazi okhuluma engazi ungcono ilizwe lakithi lidinga umbumbano lemthandazo estrong ukuze sinqobe lempilo esiphila ngayo esiphilayo ekhaya kuzobuka ke uprospect Spanda uyakhuluma njalo uthi I couldn't survive in Zimbabwe for 4 months from 1000 pond manje kathesi sibona ngazani abantu bathole nzima so you know people are saying it's very hard to survive in Zimbabwe especially those that are earning 400 and maybe up to 600 bond this person is saying it's very difficult to survive with that kind of money
so there is Samuel Danisa Mpofu who's saying please call me on he's in the UK he says for a fair talk without favor please help people of Zimbabwe to unite and solve the problems. I have never heard you guys advising people to do the right thing than put your words for people to be against the government. You are doing not a single thing to help people. The government is trying, but you are there to distract. That's what he's saying. Yes, life is hard, but you are not helping people to do anything. You see, Mr. Mpofu is telling you his story, but he has a phone and airtime to talk to you guys. So what's your help? What is the good job that you're doing? You are a mayor agency for MDC. It's high time your politics should change to have people of Zimbabwe to say the truth and work together. Give Blessings ideas if it all have to be for them. People in diaspora are helping their families and friends. And what do you think people in diaspora should do? Don't preach hate and insults. Don't use human as shields when you, as leaders, there's a lot he's accusing us of. But Mr. Pofu, we actually are very fair. We listen to what the MDC say and we listen to what ZANU-PF says. Our role as reporters is not to be on one side like one party.
Yes, we've got Tingani Tikoza Gamakita Masugu. Uti Baba Tube Utingagalo Uti Kubelo Manyana Kualagiti Ere Zimbabwe. Kuzo buya njalo ino ndlovu uti kunjan Baba Tube siyaphila kakhulu ke mfowethu. Uti Mhlabangane uti molweni bakithi labe ngithi molweni tate. Kunjani lapha khona kunapho ndati. Sibona njalo ubheki bheki uti lami sengikhona esitikeni. Siyabonga kakhulu lolifa qane nare uti lami ngikhona. Lifa sizethemba lokuthi uphile kakhulu kunapho lapha khona. Sibona umunye njalo onganukhona u 3D Dube uti siyafa bakithi ngapha eZimbabwe ngempela. In this generation yetu, no one will ever own a property, not even one. There are too many problems we are facing as a country, so the ZANU-PF government must focus on one thing at a time, which is the cash crisis, nothing else. Let them stop doing what they are doing. That's Mr. 3T Dube. So we are not related, by the way. Nomsa Nekavana is saying, yes, lami nkona kona vestigini, kuzo buyake lo Denzel Dube.
I think there are too many Dubes.
Dube. That's good. So let's have Moyo Moyos and others now.
Yes, let's also read what others are saying. There's someone who's actually commenting on the high percentage rates that were being charged by the money changers using the Eco Cash. He's saying that, 40% is daylight robbery. That's disciple Gilson Madani Rans Kubira 40% sure Zimbabwe. Ichisina muno asina worry sure, Dr. Rokovar Kwita. Asi, Shaka Wanda should quit Caparizino. Uyeje tunotenda vese varipa live feed yedu, uyeje ne avo vanotitsigira zvane zvanyanya variku Zimbabwe tinoziva kuti zvino zvakaoma. Uyeje sekutaura kwataita atiteme tiri kwatakarerekera nokuti tirikuona pane vamwe panapa varikuuya vachitaura kuti aiwa imimi murikupa more time kubato iri kana kuti kubato iri. Pano pangoripa platform yekuti vanhu muuye muchitaura mafungiro enyu. Uyeje sekutaura kwaita Blessing Mangwana. Kana muri kuda kuti mutaure pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, munogona kuenda imi kumono motapa Crown Plaza between 6 p.m. na 8 p.m. Blessing Zulu nevamwe vanyarikane vachange vari ikoko vachitaura zviri kuitika munyika. Gibbs
Silo Jerry Ndlovu lapha ke ku Facebook yesindebele lingakhohlwa, if you want to join us right now, go to VOA Studio 7, VOA Shona and VOA Ndebele. Jerry Ndlovu uti sibonge msakazi uhlelo kunzima bakithi siyaphambili, sazi ukuthi ngubani ozasilamulela kulolu sizi esibhekane nalo. Ngoba iZANU-PF iyehluleka ukuphatha ilizwe leZimbabwe. Umbuso weZANU-PF umbuso wabantu abazibhekele bona imizi yabo. Ngakho ke basebenzisa amandla abo ukuthi bathathe zonke izinto elizweni. Thina ke pho sizatholani. UPrecious Dube la uyabhala ukuthi kunzima ekhaya. I think we've got a caller on the line. We've and that got, is Mr. Dennis Juru. Yeah. Mr. Dennis Juru, kunjani mfowethu? Hello, Juru.
Mapena, ninjani.
Oh, Mbaba Mapena. That is Mr. Ngaputo Mapena, the chairperson of the Zimbabwe community in South Africa. So, Mr. Mapena, we are discussing an issue here concerning, you know, how Zimbabweans living in the diaspora are helping those that are back home. So, how are you doing all these kind of things?
Well, for those that are in South Africa, over the years, they've been sending groceries back to Zimbabwe, either groceries or cash through various means of sending cash. I might say that most of Zimbabweans in Zimbabwe are supported by the diaspora, mainly in South Africa and Botswana. And we appreciate what the people do. You will know that even during the difficult times in 2007-2008, it was the diaspora in South Africa that sustained the families back home. We've seen also the diaspora venturing into some community projects like a renovation of schools and supporting even in buying some material for their former primary schools. So it is the work that we appreciate as a community.
And as in terms of families, how are you guys keeping up? You are working there and you have to take care of your own family. How do you, you know, juggle between home and your own place of residence?
Well, it's always difficult, but you just have to assist where possible. You will know that in every weekend, the combis, the Malaysians travel with the goods back to Zimbabwe. Well, you'll find that now one is to support three families, one in Joburg, one in Bulawayo, the other in the village. It is strained in terms of one's financial capacity, but it is what people ought to do, because as you know, close to 90 to 95% unemployment, and with the economic crisis, which doesn't show when it will end, you just ought to do that.
Yebo, mpela ke ngamafishane ngesintu wena ubona ngazani linavela impilo yenu nxa selikhangela lokuphila kwabantu ekhaya lincedana njani njalo wena uzinceda ngaliphi njengoba ke imali ihlupha kangaka.
Esikwenzayo yokuzama lathi ukuthi khonokho esilakho sithumele abazali ekhaya, sithumele izihlobo ekhaya. Siyananzelela ukuthi abaningi abahlala eSouth Africa bayaphathisa omalayija igrocery, abanye bayathumela imali. Yebo, yekunzima ukuthi usekele imuli emthathu imuli eseGoli ekobulawale semakhaya, kodwa ngendlela isimo somnotho singakhona asila ngenye indlela kumele sikwenze lokho.
Yes, siyakuzwa kakhulu, kodwa kulilimazi ezikhwameni lapha kube kumenjani?
Kusuka kuba nzima ngoba ngapha lakho kule ndleko ezikhona ukukhandela ukuthi abantwana ngapha basesikolo kulezi mali ezamarenti ezibhadalwayo, kumele futhi uthumele ekhaya njengoba ngishilo ukuthi uyathumela, uthumele kobulawayo. Kulezinye izihlobo ezihlala kobulawayo, lezinye izihlobo ezihlala emakhaya, kuyinto ebanzimanyana. Kodwa-ke njengoba isimo somnotho ekhaya singendlela singakhona, usuka ungelalo enye into omele uyenze ngaphandle kokuthi wenze njani.
Hayi, siyakuza kakhulu-ke baba Mabhena, sicela ubambe khonapho-ke ngamafitshane siyabuya kuwe. Marvelous.
Unothe orashona yeli baba Mabhena?
Unfortunately, my friend has been refusing to teach me
Okay, no, that's fine. But I could tell you were saying that now families are being forced to perhaps look after more than one family. Varikutivo vamabhena mhuri dziri muSouth Africa kunyanya dzakuwanikwa idzo dzichichengeta mhuri dzinogona kuita dzitatu, kuti pavari kwavanogara kozoya imwe mhuri inenge iri kana kuna Bulawayo kana kumutown kana kuHarare kozoti kumamisha. Saka mune mane mhuri dzitatu dzokuchengeta. Saka vari kuti aiwa, zvinhu zviri kuoma nekuti munyika zvinhu hazvisati zvasanduka zvakanaka. Tinokutendai. Toda kutenda zvakare kune avo vari palive feed yedu. Pana Albert Machisho ari pano, Godfrey Mpanda ari pano, tina Sibangani Ndlovu ari pano, Samuel Danisa Mpofu ari kuti fona izve. Aiwa, tichaedza kukufonerai but manamba pari zvino foni dzachona, uyezve nguva yedu ndo yadyanana. Asi tikatadza kukubatai nhasi, tichakubatai munguva inotevera, nekuti tiri kuona kuti muri kuda kutaura zviri pamwoyo penyu. Kunavo vari kubva kupinda muchirongwa, tanga tiri kutarisa isu zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zviri kubatsira sei vari munyika, tichiona kuti mune matambudziko ekushayikwa kwemari, kushayikwa kwezvinhu zvakawanda muzvipatara, muna mishonga nezvimwe zvakadaro. Saka ndo zvatava tiri kutaura ipo pano, Gibbs.
Yes, marvelous. We've got Faith Cutler who says, what evidence do we want which is better? Okay, so let's keep that one. Owen says, there's a lot that is happening in Zimbabwe, and so we are feeling all the pain. So we are living in the diaspora, but we end up having no money in our pockets. Mm-hmm. So this is really affecting us a lot. So I think there you are. Hilton Komo says, ED must step down, like what other leaders have done throughout the world. If they fail, they always step down. Kuzobuya ke uNkomo Ziyophuza Sibunde ukuthi lapha isolution yokuthi sokumele kutshaya itoyitoyi okunye okuzwelayo sibili sibone ukuthi singaya ngaphi ngodaba lolu. Sibone njalo ke uMorgan Nyamataka uthi, can you call me right now? So he gave us a South African number. So I think our time is almost over.
Yeah, time is
so our time. We remain with some seconds actually to finish the show.
Unfortunately, so, yes, we have no extra time.
Mm-hmm. Sorry, I think we have come to the end of the show today, and we have to thank our guest this evening, Mr. Ngabuto Mabhena, and he's the chairperson of the Zimbabwe community in South Africa. We also wish to thank Blessing Zulu, who is in Harare. He is our reporter based in Washington, but these days he's in Harare. He's going to have a show tomorrow in Monomotapa. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Good night, Simone.
I would also like to thank Mr. Richard Moyo, who was here with us, and all our guests who are live streaming. I'm Marvelous Mplanganya, who are in Washington.